Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino Studio 7
tichitetenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vatereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu chikunguru 19, 2019, nguva dzava 7. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Kwaita nyaya iri kutenderera iri kuita kuti vanhu vasazvizvarwa zveZimbabwe, madzimai kunyanya, kuve nekusagadzikana nekusanzwisisa kuti kozvambonyanyoita seiko kuti kuri kuita muprofita uyu ari kuita mbiri yokuti kuri kunzi nhasi kwanzi wabata vanasikana zvisakarurama panhau dzenyaya dzekubatwa zvibharo.
Masangano emadzimai okurudzira kuumbwa kwekomisheni inoferefeta nyaya dziri kupomerwa mukuru wechechi yePhD Ministries vaWalter Magaya.
Hurumende ngairege kufunga zvekuwedzera mari, ngaitipe mari yetu yataisechambira idzore revalue yemasalari yetu angari ma$500, ma$450, vochinja neinterbank rate votipa.
Vashandi vehurumende voramba vachinetsana nehurumende pamusoro pemari yavo yemihoro. Mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vanonzi vari kurapwa kuchipatara chekuSouth Africa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri tichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Sangano rembatanidzwa wemasangano anomirira madzimai munyika reWomen's Coalition of Zimbabwe rinoti hurumende nemasangano ose anoona nezvekodzero dzevanhu pamwe nekudzivirirwa kwemhirizhonga anofanira kuongorora zvine udzamu nyaya dziri kupomerwa mukuru wechechi yeProphetic Healing and Deliverance Ministries kana kuti PhD vaWalter Magaya dzekubata vakadzi chibharo, idzo rinoti dzapararira munyika yese mumapepanhau nepamadande mutande. Godwin Mangudya anotipanyaya inotevera.
Vachitaura nevatori venhau sachigaro weWomen's Coalition of Zimbabwe, Maironika Mumbire vati vari kushushikana zvikuru nenyaya dziri kutaurwa pamusoro pavaMagaya, uye panofanira kuumbwa komisheni chaongorora nyaya idzi kuti chokwadi chibude pachena, uye kana pakaparwa mhosva dzotongwa. Vati chiri kushamisa madzimai neveruzhinji ndechekuti vese vari kumbobuda pachena kuti vakabatwa chibharo nenzira dzisina kururama, vakadzi vechidiki, uye mushure mokubuda pachena vanozoramba kuti ndozvakaitika, uye havazodi kuti nyaya dzavo dziende kumatare kana kumapurisa. Vati nokuda kwaizvozvo vari kukurudzira Zimbabwe Republic Police, Gender Commission of Zimbabwe, Zimbabwe Human Rights Commission navose vane chekuita nekodzero dzavanhu kuti vaumbe komisheni ichaongorora nyaya idzi kuti chokwadi chibude pachena. Amai Mumbire vati paramende inofanira kudzika mitemo inochengetedza madzimai nevasikana mudzisvondo. Mukuru weWomen's Coalition Amai Sally Ncube vati ongororo iyi ichabatsira zvikuru kuburitsa pachena pamwe nokupindura mibvunzo yakawanda iyo ine veruzhinji.
Kwaita nyaya iri kutenderera iri kuita kuti vanhu vasazvizvarwa zveZimbabwe, madzimai kunyanya, kuve nekusagadzikana nekusanzwisisa kuti kozvambonyanyoita seiko kuti kuri kuita muprofita uyu ari kuita mbiri yokuti kuri kunzi nhasi kwanzi wabata vanasikana zvisakarurama panhau dzenyaya dzekubatwa zvibharo, kobva kwanzi vana kana vachinge vabuda pachena kuti ndozvakasangana nazvo vozodzokera sure pane zvavanenge vataura. Saka nhau iri pano yashedzerwa nesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe ndeyekuti nyaya idzi dzatenderera dzakutiita kuti tibatire ura maoko, uye isu tiri vatenderi sezvizvarwa zvenyika ino yeZimbabwe hatichazivi kuti kumachechi uku kwakambomira sei. Saka tiri kuti vane chokuita vane mabandiko akasiyana siyana vanoita kuti nyika yedu isava nenyaya dzemhirizhonga dzinobata vanhukadzi nevanasikana kunyanya nyanya dzekubatwa kuzvaro kwemadzimai nevanasikana mumakereke. Tiri kuti isusu ngapaitwe tsvakurudzo neongororo. Ruzhinji rweZimbabwe rugoziva kuti zvii zviri kuitika tikozvionera ipapo.
Mukuru wesangano remusasa project amai netimusanhu vati kune madzimai echidiki mashanu akatombomhangara nyaya dzekuti vainge vabatwa chibharo navamagaya, asi vakazoshamiswa kunzwa madzimai aya ave kuti ainge asade kuti nyaya idzi dzienderere mberi. Pavabvunzwa kuti havaonerese kuti vamwe vakadzi vanotaura manyepo pamusoro pavamagaya vachida kuti vagupiwa mari, amai musanhu vati ndosaka pachifanira kuongororwa kuti zvibude pachena.
So we have not come here kuti tizosvibisa munhu. Tiri kuti ma cases ari kubuda are a cause for concern. So it may come out that there is nothing going on. So this is what we are just want kuti whatever is happening let be subjected to an inquiry. So apana asvibisiwa unless painati vamagaya vakasvita.
Sangano iri ratinoziva kuti madzimai anoomerwa kumhangara nyaya dzekubatwa chibharo, uye vari kukurudzira vose vangave vakabatwa chibharo kana zvisakarurama navamagaya kuti vabude pachena, uye rakazvipira kubatsira kuti nyaya dzavo dzimhangarwe kumapurisa nekumatare edzimhosva. Amai musanhu vati vose vanoda kubatsirwa kana kumhangara nyaya dzavo kana vane zvavanoziva vakasununguka kuita izvi pachena. Vachishandisa nhamba dzemafoni dzisingabhadharwe dzeWomen's Coalition of Zimbabwe dzinoti 0808-0230, Musasa Project 0808-0074, neZimbabwe Women Lawyers Association 0808-0131. Amai mumbire vatiwo vanoda kuti nyaya iyi igadziriswe nechimbi chimbi, uye vanofara kuti ZRP yakatopindura tsamba yavo ichiti ichashanda navo panyaya iyi nebandiko rayo reVictim Friendly Unit. Pavabvunzwa kuti pane urongwa here hwekunoratidzira kumuzinda kana kuchechi yePHD Ministries, amai mumbire vatiwo pane mamwe matanho avari kutora avachazivisa mukufamba kwenguva. Hatina kukwanisa kunzwa divi ravamagaya sezvo mutauri wavo vaAdmaya Mango vange vasiri kudayira mbozha nhare yavo. Taabatawo gweta ravamagaya vaEverson Chatambudza, avo vati titaure nemutauri wavamagaya. Munyaya yakada kufanana neino, mukuru wesvondo yeRGM End Time Message vaRobert Martin Gumbura vakakandwa mujeri muna 2014 kwemakore makumi mashanu mushure mekubatwa nemhosva yekubata chibharo madzimai emusvondo mavo. VaGumbura vari kupika vari kujeri guru rechikurubhi muHarare. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangu.
Mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga vari kurapwa vari muchipatara chekuSouth Africa. Izvi zvaziviswa nhasi nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa apo vanga vachitaura pamusangano webazi remadzimai ebato ravo reWomen's League muHarare. Vachitaura pamuzinda webato ravo vaMnangagwa vati vaChiwenga vari kurapwa kuSouth Africa uye vari kuita zvakanaka. VaChiwenga vagara vachienda kunorapwa kubva zvavakagadzwa semutedzeri wemutungamiri wenyika zvichitevera kubviswa kwakaitwa vaive mutungamiri wenyika vaRobert Mugabe muna Mbudzi 2017. VaChiwenga vave nemwedzi yakati kuti vasingaonekwe munyika, asi pange paine mashoko anga achifamba padandemutande achitaura nezveurwere hwavo. Gore rapera muna gumi guru hurumende yakabuda pachena kuti vaChiwenga vakanorapwa kuSouth Africa zvitevera kukuvara kwavakaita pakaputika bambo kuBulawayo muWhite City Stadium muna Chikumi. Muchiitiko ichi vaMnangagwa havana kukuvara, asi mumwe mutedzeri wemutungamiri wenyika vaKembo Mohadi nevamwe vakakuvara. Kunyange hazvo hurumende yakapa mapurisa nemauto mari yekubatsirikana inosvika madhora mazana emaRTGS svondo rapera, vamwe vashandi vehurumende vakaita sevarairidzi, madhokotera navana mukoti vatambira nhasi havana kupiwa mari iyi, asi hurumende ichiti pane zvimhingamupinyi zviripo zviri kukonzera kuti mari iyi isabhadharwe, ichiti pane kunetsana kwemabhanga nekambani yePaynet iyo iri kuti haisi kuzoshanda nemabhanga emunyika kusvika abhadhara chikwereti. Hurumende inoti hayo vashandi wose vachapuwa mari yekubatsirikana iyi nhaurirano dzemihoro dzichienderera mberi. Hurumende inotiwo iri kuda kupa vashandi ava mari inosvika zana remadhora, asi ivo vashandi vachiti vanoda mari inosvika zviuru zvina zvichienderana nekushaya simba kwedhora reRTGS rave kushandiswa munyika. Sangano reProgressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ nezuro rakakurudzira varairidzi kuti vatange kuratidzira nhasi richiti harisi kufara nezviri kuitwa nehurumende pakutaurirana kuri kuitwa. Vana chiremba navana mukoti vanonzi vave nenguva vachienda kumabasa mazuva maviri chete sezvo vari kutiwo havana mari. Hatina kukwanisa kubata gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube sezvo vanga vasiri kudayira nharembozha yavo. Asi tabata mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure kuti tinzwe zviri kuitika.
Mari idzodzo hatisati dzapinda mumaakaunti evanhu, vangoswera vachingobvunza kuti tichasvika nguvai. Asi zvazvo zvero patichapindira ipapo hatisi mari ngavabatsire nechero nzira, nekuti imari yagara iri shoma shoma tichitarisa manidzi avo ezuva nezuva.
Imi sesangano rinomirira varairidzi muri kuti imari inokukwanira inofanira kuwedzerwa nehurumende?
Hurumende ngairege kufunga zvokuwedzera mari, ngaitipe mari yedu yataisotambira idzorere value yemasalari yedu angari ma$500 ma$450 vochinja neinterbank rate votipa, nekuti mari idzi pataingodzipiwa taienderana neraramo mararamirwo anga achiitwa muZimbabwe. Cost of living yatokura kuwedzera kudarika ipapo, saka vakambotidzorera value yesalari yedu chete tinokwanisa kumborarama nemhuri dzedu tichiita zvokushingirira nisezvo zvinhu zvatowedzera kukukwira.
Sesangano reAtuzi muchiri kuenderera mberi here nekuratidzira svondo rinoya sezvamakataura, zviri kufamba sei?
Hongu zvikoro zviri kuvhara musi wa22 July, hakuna chikoro chichazenge chichivhurwa. Maticha tikutaura nawo aneta, vanhu vazhinji vatopedzisa kutoita zvirauro nhasi zvekotoro ino. Musi wa22 hakuna chikoro chichange chichivhurwa nenyaya yekuti varairidzi vari kuda kuti vabhadharwa mari inoita kuti vatenge. Tinozivawo kuti pane vamwewo vemamwe maorganizations vari kukurudzirawo kuti maticha aende kumabasa, asi maticha ari kutovarambira vachitobuda kumaunion kwavo. Saka tichaenderera mberi tichiratidzira maticha ari kuenda kuholidhe nekukurumidza kubva musi wa22 vaakumbonozoora vachitsvagira mhuri dzavo zvikwanisiro, sezvo embulaya wedu atadza kutibhadhara, atadza kutipa mari nekuti tikwanisa kuchengeta mhuri dzedu.
Asika hurumende iri kuti ichiri kuda kuti munge muchitaurirana, hamuna kukurumidza kumedza kutsenga kuchada here?
Nyaya yekutaurirana inotaurwa nehurumende inyaya yekutenga nguva vasina chavari kuuyisa patafura, ende vanhu vavanotuma kuti vauye kuzotaurirana nesu vanenge vari vanhu vavanhu vanoda kutaurirana navo vachiti vakamirira isu, ishamwari dzavo. Hakuna nhaurirano dzinenge dzichiitwa.
Mutungamiri werimwe sangano revarairidzi reAmalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe vaObert Masaraure vachitaura vari parunare kuwedza. Kunyange hazvo vamwe vashandi vehurumende vari kuti vave kudawo kutanga kuratidzira, sangano revashandi vemuzvipatara vanosanganisira madhokotera navana mukoti reHealth Apex Council rinoti nhengo dzaro dziri kuenda kubasa mazuva maviri chete. Vanotungamira mubatanidzwa wemasangano yevashandi weApex Council uyu vapanganai chivese vaudza Studio 7 kuti naivowo vange vasati vapiwa mari yekubatsirikana.
Nhaurirano dzevashandi vehurumende dzasvika padanho repamusoro. MaApex Council ese akasangana nehurumende svondo rino iro svondo rinei ndokuwirirana kuti vachafanopuwa kushen. Vari kupuhwa 50% macivil servants of their total package yaJune as kushen only as one off payment. Kana tabva ipapo tiri kuenderera mberi kuti maprincipals haasati akonsida chichemo chedu chekuti mari yedu tinoda kuti ivaluete ikwanise kutenga zvayangoita kudhara, tichikumbira kuwedzera zvemuhoro. But we are saying they must use apply interbank rate or use inflationary adjustment kuti masarari dzedange aita zviri nani. So ndofunga zvichiri kuongororwa kumusoro, zvakanzi as soon as possible we are going to meet again topuwa final position negovernment.
Asi vakataura here kuti sei vakangotanga vapa masoja vamwe vasina kupiwa?
Vakangoti sezvo masoja vari vanotanga kupuwa
Saka vakangotanga one kupa masoja nekuti vanotanga kutambira pei.
Saka yenyu haina zuva ratamati manyatso oziviswa kuti inopinda rini.
Ya zuva harina kuzovakati nechikonzero chekuti pei neta haisi kushanda ingadai yakatopinda vaine zuva rinokwanisa kutarika. Asi apa manje mabhadhariro ari kuitwa mabanks akachinja payment system. Asi kubva patakataurira napacho musi wechitatu vari kuti kusvika kupera kwemwedzi inofanira kunge munhu wekawana mari yake mwedzi waJulai.
Chii chakachinja apa pakutambira kwamba muchiita?
Paynet ndiyo yaisifambisa kubhadharwa payment system yenyika kusanganisira mabhengi nechi. Saka vakatiwo vawithdraw that service because vanenge vaisutsumwa hatizive zvikonzero zvavo.
Avo vanga vari mutungamiri wemubatanidzwa wemasangano evashandi vemuzvipatara weHealth Apex Council vapangana ichivese vachitaura vari parunare muHarare. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Dare remuMorocco ratongera rufu vatsigiri vatatu vechikwata cheIslamic State zvitevera kugurwa musoro kwevashanyi vaviri vechidzimai vanobva kuScandinavia apo vaikwira gomo reAtlas. Vaimbova mutungamiri wenyika yeSouth Africa vaJacob Zuma vamira kupa uchapupu pamberi pekomisheni iri kunzwa nyaya dzavari kupomerwa dzeuori vachiti havangarambe vachitaura pamberi pekomisheni iyi sezvo isiri kuvabata zvakanaka. Muri dzinodarika zvuru zvisere dzinonzi dzakatarisana nekuparadzirwa dzimba dzadzo kuruwa mushure mekugariswa siri pamutemo pane rimwe purazi reve mushandira pamwe inodyidzana nezanu PF. Ndinodzokorera zvakare, mushure mekugariswa siri pamutemo pane rimwe purazi neve mishandira pamwe inodyidzana nezanu PF, mutori wedu Thomas Iripasi anoti panyaya inotevera.
Vagari vepaSolomon Farms Private Limited iyo iri muruwa vanoti vari kugara vakabatira hura mumaoko zvichitevera matsamba vakapiwa nechikonzi ekuti vange vabva papurazi iri panosvika musi wa26 chikunguru. Matsamba aya akauya zvitevera kukwidzwa kwenyaya yekugariswa zvisiri pamurau kwakaitwa vanhu munzvimbo iyi nevemishandira pamwe mishanu inonzi inodyidzana nezanu PF inoti Solomon Mujuru, Shingiriro, Divine Favored, Low Income Housing Trust pamwe nevaduku Housing Cooperative. Sachigaro wekomiti inomirira vagari vemusha weSolomio yeSolomio Residence Association kana kuti Sora vamiwo wadikachere vanoti mhuri dzinodarika zviuru zvisere dzichasara dzisina pekuisa misoro kana kupukanya kwedzimba idzi kukaenderera mberi. Vakachere vanotiwo vana vanodarika zviuru zvishanu vanogara munzvimbo iyi vachasara vasisaende kuzvikoro kana nzvimbo iyi ikapazwa.
Matambudziko anosangana nevanhu vapwanyurwa misha yavo munomu akawandisa nekuti inguva yechando pane vabereki vane vana vadiki vanoenda kuchikoro, mune chembere neharahwa, mune mhuri dzakasiyana siyana nezvirema chaizvo zviri mumisha. Saka vanhu vakapanyurwa dzimba vanosangana nematambudziko akaomarara asingaiti.
Mumwe mugari amai Monica Chisaira vanoti chinonyanyovarwadza ndechekuti vakashandisa mazakwatira emari pavakatengeserwa mastendi aya nevemishandira pamwe iyi uye mukuvaka dzimba dzavo vachinzi vaizopiwa matsamba anoratidza kuti ndivo varidzi vemastendi kana vachinge vapedza kubhadhara mari dzavainzi vabhadhare nevemishandira pamwe iyi.
Takabvisa mari dzakawanda kuti tichibhadhara mastendi plus dzimwe dzekuvaka kwatakaita dzinotosvika kuma30,000 nekuti kubvisa mari yestend yakatosvika kuma$15,000 $16,000 ikoko. Tichinzi tiri kupiwa mapepa zvakazotishamisa takona pakuya eviction order, tsamba yeeviction order instead of kupiwa matitle deeds atanga tanzi tichapiwa mapepa.
Kunyange hazvo vagari vakapiwa matsamba yekuti vange vabva panzvimbo iyi panopera mwedzi uno, mumwe mugari wenzvimbo iyi vaZefanaya Mukaro vanoti chiri kuvashamisa ndechekuti vatungamiriri vemushandira pamwe iyi vari kuramba vachitora mari kwavari vachishandisa zvematongerwo enyika.
It from 2013 kusvika izvozvi tinenge tichingoramba chingoitiswa musangano tichingoenda musangano izano asi pasina chiri kubuda. Right now tapuwa matsamba eviction order but hatisi kuona chiri kubuda chacho. Musangano taingoenda mari tungobhadhara asi hatisina paperwork yatinayo inoratidza kuti zvechokwadi aya ndo madeeds epatogara zviri kutotishungurudza izvo zviri kuitika.
Vakachere vanoti sesangano rinomirira vagari venzvimbo iyi vatotora danho rekutaurirana nevaridzi vepurazi iri iro rinova pasi pekambani inodaidzwa kuti Landela Safaris vachiti nhaurirano dzavo dzave pachinhano chepamusoro.
Takarongwa chirongwa semhuri yeSolomio kuruwa chekubatana kuti tifambe tiri pamwe chete titaura nezvimwe chete tichienda kumuridzi welendi ino anonzi Landela Holdings kuti titaure naye. Tikwanise kuti kana tabatana tibvise macooperatives nema land barons vakangotora mari dzedu dzakawanda chaizvo asi havana kupa muridziwe nzvimbo ino iyi mari anofanira kuvapa kuti tinge tichigara zviri pamutemo. Saka chirongwa ichi cheresidents association chirongwa chakanaka, chirongwa chine chinangwa chakanaka chekuti tikataura nemuridzi zvinhu zvedu zvinenge zvichiendeka. Saka ndo stage yatiri, tiri pakati nepakati pekunegosheta nemuridzi wenzvimbo kuti zvinhu zvedu zvifambe zvakanaka.
Sachigaro wembatanidzwa wemushandira pamwe iyi uyo uri kudaidzwa kuti Consortium of Solomio Cooperatives vaozwo gwanzura avo vakakwikwidza musarudzo dzeparamende vakazvimirira vakakundwa nenhengo yeMDC vasati vadzokera muzano PF vakaudza Studio 7 parunhare kuti havakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo vachiti vari pakati penhaurirano nevebhanga reZB Bank ravanoti ndivo varidzi vepurazi reSolomio iri. Asi munyori wekambani yeZB Bank va Hard Life Naringo vakaudzawo Studio 7 parunhare kuti havana chavanoziva nezvenyaya yepurazi iri vachiti sebhanga havana chekuita nepurazi iri. Tsvagiridzo yakaitwa neStudio 7 kumahofisi anopa mapepa enzvimbo kana kuti title deeds yakaburitsa pachena kuti purazi iri riri mumaoko eSolomio Farms Private Limited inova kambani iri pasi peLandela Safaris. Mumwe mukuru wekambani yeLandela Safaris iyi vaBerry Deacon vakati taure ne magweta avo nezvenyaya iyi. Rimwe remagweta eLandela Safaris vaEfrem Ndlovu vakati taure nerimwe gweta vaBlessing Duwe vari kubulawayo vanove vari kutungamira nyaya iyi asi vaDuwe havasati vapindura mibvunzo yatakavatumira. Hatina kukwanisa kutaura nemutauriri wezano PF vaSimon Kayamoyo kuti tinzwe divi rebato ravo panyaya iyi sezvo vanga vasingadairi nhare mbozha yavo. Asi vanoruzivo nezvenyaya iyi avo vari mubato rezanu PF vasina mvumo yekutaura nevatori venhau vanoti bato ravo harisi kufara nekushandiswa zvisirizvo kwakaitwa zita rebato ravo navagwanzura nevamwe vavo zvavanoti zviri kusvibisa zita remusangano wavo. Magwaro ekumatare anoratidza kuti vemishandira pamwe ava vakatanga kugarisa vanhu papurazi iri muna 2013 uye kanzuru yeruwa yakatobuda pachena mumagwaro ekumatare aya kuti haina nechekuita nenzvimbo iyi sezvo Solomio iri nzvimbo ine muridzi wayo. Nyaya yechikiribidi papurazi iri yakabuda muThe Zimbabwean muna 2013 ichibata zita revaimbova gurukota rezvematunhu vaIgnatius Chombo, vaimbove gurukota rezveminda vaHebert Murerwa, vaimbove mutevedzeri wegurukota rezvekutakurwa kwezvinhu amai Petronella Kagonye pamwe nemukoma wemuchakabvu Solomon Mujuru vaJoel Mujuru. Ndakamirira Studio 7 kuruwa ndini Thomas chiri pasi.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe Gabriel Matemba akawana mubairo wechipiri mumakwikwi eClean Tech Competition ayo akaitirwa kuNew York svondo rino. Matemba uyo anogara kuMbare achidzidza kuPrince Edward School anoti zvakakosha kuti vechidiki vasatye zvidzidzo zvescience, technology, maths neengineering izvo zvinozivikanwa nekuti STEM nekuti zvidzidzo izvi zvinokwanisa kuvasvitsa kumberi chaiko chaiko muupenyu hwavo. Mukomana uyu akapiwa mari inoita zviuru zvinomwe zvemadhora uye anoti achashandisa mari iyi mukugadzirisa zvimwe zvaanoda kugadzira mune ramangwana. Matemba ari muAmerica pamwe chete navatrust Chiyambuka avo vanoshanda nesangano reElevate Trust rinobatsira vechidiki vari kudzidza zvidzidzo zveSTEM vachiyambuka vari mugungano reInnovators Hub Club iro Matemba ari nengo. Mavilas Mtanganya wewe Studio 7 abata Matemba kutitinzwe zvizere.
Anunzo ofara chesu chesu niuti da kwanza nge nchibudi lila tanda hapa kumbaya shunza wa sinombo ya so mira shanaka kuchiezo gadziri so di project nge ishi suese tisi bataniza tisipa nuwana takwanza ubataniza takazira project yedu tika yanayo tika kompita ndi ya nunzo ofara saka nyanyi sa kunda siku anda ita mkombetition
wakazi ya seye neshe makwikwi aya
clean tech competition tino apply online this year kwa apply ya wanafu tuantuda kama 1000 wangwani ma projects I think 560 more than 560 ma projects are apply. So wanu sarudza wana ma finalist state pe each category. Pane two ma category. Saka ndakato fara nitona stela angu tulipo pa ma finalist team. Vatadozo miri tukona stela angu tulipo project ya doshika ma finalist team ndakato fara. Saka pane two ma finalist team. Pane mene 10 weku clean tech competition. Kweta 10 weku resource preservation. Saka in project ya mwanga weku resource preservation. Vaningwa ripa each category. Vanu vayenso. Vaningwa shikombita waliweka. Then now vaningwa kombito wa mkategori yao. Saka tanga vatawaya kutokopata tanga kukombita. Saka kategori yao nda kwanza kukunda kuta nagaita number 2. Tawa ina mkombe ni mameta watu. Sito nao kuno tutonzo kufara ni kunda watu wita ni utisu na jisu kufamba soka nani.
Murikuwa ni kwa mchi wana chi mshure mekukunda.
Kana wata number 3 unopia unozo pia 4,000. Ya utiungo uchi batiri kapa project ya kui scale up. Saka susu chayada number 2 tukupio 7,000. Just we are pa inuwe tu vata scale up project. Nekutenga mangu ma sensors nesumezo yeshidi wapa project. Kuti project yedu ikure iti ense ba msoro. Wanike utiti sumzira nyike yedu.
Semu kumana wechidiki jizho unga kuru zirova mwevangange varu kufunga kuita jizizo yesho jizho science and technology.
Semu kumana wechidiki arufa usimawo na andu nungo kuru zira wanunga chitanga ma projects. Waruda upina nizho STEM, science, technology, engineering and mathematics. Kuti ya nufana ungeshtu shanda unyanya ma practical more than theory. Kuzi kwa wanza theory historic apa nacho nungo kumfisisa kana takuya mfield because the real world tunachita zvizvi practical. The other thing and the other time ika ni ma opportunities zvino zvinofambidzana but zvinozosiyana because chi ma opportunities nokwasa kuzowana chi nokwasa kuzowana mangu kumberi but time lost ka it will never be regained again. Saka tichingotanga kuti shanda nhasi kubvisa procrastination paurarama kwako ngoti kuina nhanchazo zvichanja zvitayo just do it.
Uyo angari Gabriel Matemba achitaura ari parunare muNew York naMavilas Mtanganya uye weStudio 7. Munau dzemitambo chikwata cheZimbabwe chemaJames Netball chakundwa zvakare 77-47 neJamaica. Asi mangwana kunenge kuine mitambo inonakidza zvikuru sezvatiri kupiwa naMichael Cariati.
Mo nandare I muchange muine mutambo mukuru weHarare Derby pakati peCapes United neDynamos. Uyo wauya panguva iyo makepekepe neDimbare dzese dziri kutatarika mukaso laga Premier Soccer League. Dynamos iyo iri pamusha haina kupamidzira mari yepagedhe kubva pamadhora 10 zvekuti nandare I iri kutarisirwa kuzara kuti tashu apo vatevere zvikwata zviri izvi. Vari kuya kuzokuzirira zvikwata zvavo kuti paite musiyano panopera mutambo. Mitambo pazvikwata izvi, kunyanya wekutanga mumwaka, unonetsa kududzira kuti achakunda ndiani zvekuti muteveri wemagreen machine vaInnocent Mtena vanoti tsvimbo ingangowira kwese kwese.
Aiwa, inenge rafa is not predicted by him, by form. Ndiwole kuti eza win against the team can win.
Mutambo uyu woya panguva iyo Dynamos yave nemurairidze mutsva Tondiraindi Raya uyo akatsiva Lloyd Mablanyo Chigove. Asi Capes United ichiri na Lloyd Tembwe uyo aivepo apo Dynamos ya irairidzwa na Lloyd Mtasa mwaka wapera. Mumwe muteveri wemagreen machine Michek Sale anoti Chitembwe anoziva kuti basa rake richengetedzeke anofanira kurova Dynamos kunyange zvikaoma sei.
Tinotenda zvikuru Michael. Vateereri musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa zvinoreva danho ratorwa nesangano reWomen's Coalition of Zimbabwe rekuti nyaya dziri kupomerwa Prophet Walter Magaya dziferefetwe. Tashuka kumagumo, hechirongwa chedicha nasa. Anukoneka ene mfaro ndini wenyu Blessing Zulu ndiri mu Washington DC. Dokse ya mina standikile mchanga muna uze Isindebele.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.